kuti mupengo iri riri kuramba richikwidza kusvika pedo pedo neatinoti kumabhodha edu aya nenyika yemozambique. Saka ikoko mvura iri kunaya kunyanyanyanya nzvimbo dzekumanewcastland. Maonero atanga achiita kubvira makusheni ndekutarisa kuti mvura yanga ichinaya chaizvo. Tinodaira kuti nzvimbo dzakafanana chisengo dzawana mvura inokwanisa kuita 153 millimeters kubvira nezuro kusvika mangwanani ano. Asi mvura iyayo yaswera zvarese chinaya, saka ndinoda kuti mvura yawedzera zvakanyanya. Apowo chipinge nzvimbo dzakafanana izvozvo dzanga dzichinaya chaizvo kubvira nezuro kurarira madekwana afuura nanhasi dzaswera ichingonaya. Saka tinotarisira kuti imvura chaizvo, imvura yakawanda ichange ichiwanika kunzvimbo idzi. Saka nokufamba kuri kuita dutu mupengo iri kupinda muzimbabwe, tinoona kuti dzimwe nzvimbo dzichange dzaakunayiwawo. Tichitarisa panze zvinenge zvichiri muguta redu reHarare, tiri kuona kuti mvura yaswerera ichinaya, asi iri kunaya zvaichingoita zvishoma, asi iri kunaya. Saka ndozvatiri kutarisa izvo kuti dutu mupengo richaramba richipinda mukati, izvozvo zvichange zvichikonzera kuti nzvimbo dzakanyanyanyanya zvichitarisa kumashonaland central nemashonaland east naiyo manewcastland zvichange zvichiwana mvura nenyaya yekuti dutu mupengo iri riri kukwidzwa ichienda nzvimbo idzodzo.
Chii chinokonzera madutu mupengo akadai aya?
Madutu mupengo aya zvinhu zvinokonzeresa atingade kuti zvinoitika mugungwa. Tinoziva kuti isusu maongororo edu dutu mupengo kazhinji kazhinji rinoda kuti riwane kudya kwaro kubva mugungwa. Tichitarisa atingati matemperatures aya, tinoona kuti pane matemperatures anowanika mugungwa anogona kuengerana ne 25 kana 26 or 27 degrees Celsius. Ndozvinopa simba kudutu mupengo iri kuti ringe richikwanisa kuzoita ukasha riri mumakungwa imomo nokufamba kwanenge aita. Saka saizvozvi dutu mupengo iri mukuongora kwatanga ita kwemazuva apfuura ranga chitishamisa chazvo. Rakanga riri Mozambique Channel ndokubva rapinda kunzvimbo dzakafanana neMozambique ndokuenda kumalawi ndokudzokera zvakare mugungwa. Ipapo ndobva raita ukasha ndokukura ndorazenge raakuuya kwatiri kunyika yedu yeZimbabwe.
Dutu mupengo iri rine zita rekuti idai rinova zita reshona. Zvinofamba sei pakusarudza mazita emadutu mupengo aya?
Chinoitika apa ndechekuti nyika yedu yeZimbabwe inobatana nedzimwe nyika dzeSADC nedzimwe nyika dziri mugungwa reIndian Ocean zvakafanana neMadagascar, Mauritius, Reunion, the Comoros. Saka nyika idzodzi dzinosangana pane dzimwe nguva mugore kana kuti makore mairi vomirirana kuti nyika imwe neimwe inge ichipa mazita vanosarudza mazita mairi. Nyika dzinogara pasi dzovirirana panyaya dzemazita dzinogona kunge dzichipiwa. Saka nyika iyi unogona kuona kuti nokufamba kwenguva tropical cyclone ikazonge yawanika inogona kumbosanganawo nezita rei.